vanoedza nepf vari kudamba maposters enca ndo dambudziko ratanyanya kusangana naro iroro uye nyaya yekuti vari kuchiyidzirwa kunzi kana vakavhotera nca vanenge vachirohwa nevanoedza nepf ndonga tikati ndo matambudziko atosangana nawo ari mairi wayo ekukwidzirwa kwevanhu uye kudamburwa kwemaposters edu asi semusangano makandidates edu ari kusangana nevanhu uye ari kuvimbiswa nevanhu avo kuti vachange vachiyidzira nca.
Tinonzwa vamwe vaikwikwidza musarudzo zvikuru kumwe nezist vakatobuda musarudzo wabasketi vachitaurawo pamusoro penyaya dzekushungurudzwa kwevanhu. Imi muri kuona nhengo dzenyu dzichienderera mberi here?
Taisiri kuenderera mberi. Ndofunga kuti dambudziko rokunaro riri rimwe chete rakafanana rekushungurudzwa kwevanhu, asi kuti pamwe medhi chingazosiyana ndechekuti zvatingazoita musoroongeraa dambudziko risu senca tiri political party isingabhilivhi kuti kunyange zvashata sei tingasvika pakuti tasiya sarudzo izvozvo. Saka kune zvimwe zvakatoitika zviri west mukatarisa kana even sarudzo dzebyelections dzatakapedzisa kuti dzandaiva candidate kubikita west ndokatorwa nevanoezano asi hapana musi watakaivatatoti tatosiya sarudzo dzokubikita west izvozvo. Saka isu separty hatibhilivhi kuti zanu pf vapatungachadiwi nevanhu vakawanda tiri siye richingohwina zaro pasina ari kurikondesa. Ndofunga kuti ndo maonero edu iwayo senca kuti aiwa kunge zvatoshata sei asi kuti makandidates edu anotongoramba aripo.
Makasvitsawo here zvinyunyuto zvenyu izvi kuZimbabwe Electoral Commission?
Takasvitsa zvichemo zvedu kuZimbabwe Electoral Commission. Hatisati taona musiyano kunzvimbo dzese dziri tiri panyaya iyoyo idzodzo dzandataura dzokuchiridzwa kwevanhu nenyaya yekudamburwa maposta edu zvinenge zvinongoendera mberi.
Panyaya yekudimurwa kureketwa maposta enyu makambomhanyarawo here kumapurisa?
Mapurisa ekumwenezi vakakwanisa kusunga memba yezano yakarova vamwe ambuya venca vakanga vachiroverwaunzi kwai vari kunamira maposta enca vanga vanekamwana kacheche kavanga vakaputa mumaoko kakakuvara ivo vakakuvarawo. Saka takaripota nyaya iyi munhu wacho akasungwa akaenda kukoti. Ndofunga kutaura kudai somunhu iyeye akatovhariwa. Saka ndonga tingati kesi iyo takafara zvikuru nenyaya yekuti mapurisa ekumwenezi akakwanisa kunge achibata munhu yakanga arova ambuya ivavo.